Vakamitwa basa ava vaishanda mumigodhi yegoridhe inoti Camel Motor down neRengo. Vati vakamanikidzwa kuenda kunozorora kwenguva isina kutaurwa nekuda kwekuti makambani ainge asina mari yekuAmerica yekutenga zvekushandisa kunze kwenyika. Sachigaro wekomiti inomirira vashandi vaprincipala vati vashandi vakamanikidzwa kuenda kuzororo zvichinzi kambani haitisina mari sezvo bhanga guru renyika riri kutadza kuvapa mari dzavo. Vamupala vati vakuru vekambani vati havasi kuwirirana pamari yavari kupiwa kubva mugore ra2016.
Kambani iri kuti hatigoni kuramba tichikundia nemaoparesheni nemamiri akadai akamira zvinhu kambani medhazikozvasei government in particular in you know, the Reserve Bank of Zimbabwe ino owa US dollars kuti kambani yedu iri but chiowa chi chiowa mamudi ma US dollars andirika vashandi vari kubva vazvisafa pakuzvino hatigoni kuendera mberi chakubhadhara ipei dzenyu dzadzikozvo tine nguva yakareba kwa2016 kusvika parizvino tisingapiwechi forex. Saka nyaya iripo manje kutoti mamiri akaita situation iriko nekuti kambani iri kuti tambomisa maoperations like vana Downy Mine Camel Motor Mine nekuRengo.
Vachitaura nhasi mushure nemusangano nevakuru vakuru vekambani mukadoma vamupara vati havasi kuwirirana nevakuru vekambani avo vari kuda kupa vashandi mari inoita madhora $55 pasvondo kuti vashandise vakamirira nhaurirano dziri pakati pehurumende nekambani iyi kuti vapiwe mari yekuAmerica yavari kuda. Vamupara vati pamusoro pemari iyi kambani iyi ichapa mushandi wega wega upfu makirogiramu 10 chigiri makirogiramu 2 mafuta yamarita 2 sipo yekugezesa nekuachisa imwe chete munyu nemasamba izvo vati zvishoma.
Kambani yakaisa $25 not in the agreement yedu hatina kugara muworks council navo vakangoti tokupai $25 mari yacho inenge yakasangana bond not neforex uyezve tokupai grocery racho ndo ratisati taona kuti rakamira sei but varova kuti vanokwanisa kubuda zvinenge upfu 10 kg 2 litres mafuta 2 kg sugar 2 kg rice 1 barrel sipo ne 1 kg yesodi nemasamba amene kuti muna vanorarama here upedza
mumwe mushandi akamiswa basa vatyson mwale vati chokwadi kuti vakavindiswa zvekudya asi vanoti hazvikwani. Vamwale vati vanoda mari yekubhadhara mapurisi kubhadhara pekugara pamwe nemari yechikoro. Vamwale vati pane kuti kambani ivape zvekudya inofanira kuvapa mari dzemihoro vozvitengera zvinhu zvavanoda.
Tine mapolitisi ada kubhadharwa, tine masofizi evana vada kubhadharwa, tine marinsi ada kubhadharwa, tina kana anything chekutotangira papi. So patakapedza kubhadharwa muna August and vashandi vakazviramba kuti isusu hatina kukumbira magrocery. Magrocery yenyu ndeye bachura ende bachura atombopedzi mwedzi negrocery ramwati ramatirongera kuda kutipa tisina kuwirirana kuti muda kupa grocery. Inini tipei salari yedu tiite zvakuda kuita nemasalari yedu semari yatakashandira kare.
Vamwari vati hapana matsamba avakapiwa ekuvamisa basa asi vakamanikidzwa kuti vanozorora.
Ndino kuhwara kana any tsamba yekumisa basa tangu ndi forced to leave endai kumaforced leave. Vashandi vakamboramba kuti hatifani kuenda kuleave ndisiri unplanned leave ndinofanira kuronga kana idaunda kuleave but takatonzi forced endai.
Mudzimai wemumwe mushandi akamiswa basa amai Chenai Katsokoto vati zvinhu zvakaoma zvekuti havachisina chekupa vana kuti vadye.
Zvinhu zvakaoma muZimbabwe komana sezvo zvizvi hakuna kana chiri kuuya hatisina kana chekudya mudzimba so vana kufa nenzara tiri kuswerera tichuku isina kana mukaga chero masamba acho katisisina apa zviri kunzi tichakupai magrosari tichakupai $25 apa hakana kana $25 achona iri kuuya izvezvi zvinhu zvakaoma.
Amai Katsokoto vati dai mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vapindira panyaya iyi.
Takada kutochemawo nazvo dai purezidendi vapindirawo panyaya iyoyi zvinhu zvakationera.
Mukuru weRio Zim vaBekinko Singomo varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti havana zvekutaura kunze kwezviri mugwaro ravakazivisa kuti vakavhara migodhi mitatu. Kambani iyi ine vashandi zviuru zviviri nemazana matanhatu. Mwedzi wapera sachigaro webhodhi reRio Zim vaLovemotihota vakanyorera gavhuna webhangi guru renyika vaJohn Mangunja vachikumbirisa kuti bhanga iri rivape mari yekunze kuitira kuti vakwanise kushanda zvakanaka. Vacho hota vakati kambani yavo iri kupiwa marishoma zvikuru nebhangi guru renyika kunyange hazvo goridhe yairi kutengesa richiunza mari yakawanda yekunze. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi ravamangunja panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 mukadoma ndini apa Chigoriwa.